Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunotuya nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti kefu yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yegukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawa iyo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Iyi inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasachenjerera, mukasagadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vana mukoti semafrontliners. Ticharasikirwa neupenyu, tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya mahealth workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatomboratidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi, endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti mavulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi ende tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvevamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chinwe University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa neCOVID-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wecurfew wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvo zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoyi, Gweru, Kadoma, Mutare neMasvingo. Mutori wenhau anemukurumbira vatapfumwa machakaire vati shoko rekuti curfew rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa curfew munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi curfew nguva yaian smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chadzoka chinonzi curfew muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Curfew yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematabeleland saka zvakangobatana nezvehondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti curfew.
Asi nhengo yecentral committee yezanupf vajoseph chuma vati havaone chakaipa pakuve necurfew.
Whether kwaiswa curfew kana kuti kwaiswa marestrictions anogona kuiswa ndinoti tii kwari zvinhu izvi ndovhumiranazvo kuti ngazviite kudaro kuti tidziririre kwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirimboona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadai.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumikwaga kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Ambedzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mubulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Tinzimoni papa ine mabhasikoro mabhiza maplani mwoyo vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chao tigone kuraramisa vana pazvezvi pakatoma ofuti ukazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese kwa wakati tende kwa chuku sangu yote akutombo itu kutigona kutira tigona kuramisa wana sasa zitu itasi
mwabulawa yu studio 7 yawa na wamanora ramani kuchinja mari mumi guagua pamu ina wanotengesa pamusika wemuna 5th avenue vachita wekati negonzo na mapurisa ayo angari pama baskoro ne mamu angari pama biza achitendera rachu uzawanu kutuwa zokere kumba amai Madeline Mari wanora ramaone kutengesa watu mtemo we KFU uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
KFU yaka maka asino tura ya nenzara nukuta tina tina mwazo zinuatira ramisa kusea kwa yuzo dine narondo oja kuunze uko kumariseva ndo ya nestafu ndapina mno market ndukushka nji zingiri kwa ni mapurisa kuzibuda saka andita ziku tinini ne muri tora ramasei
atina kukwansa kunzwadire mapurisa kana vechuto panya ii studio 7 aina ukukwanisa kubata mnyori mbazi rezo kuburitua kwa mashoko vanik mangwana sezoranga wasiri kubatika panare mboja yavo aswa mnanga guwaka zivisa nechipiri kutima utone mapurisa achange harimu migwagwa achuona kutimitemo ya national lockdown ya tewe zero wanemunu wese sezoranyika iru kweza kudzivirira kupararira kwa chikwela che COVID-19 icho chabata wanu anodarika zuru zviviri nema kumimata atune wana uye chaura ya wanu makumi maviri nevatanhatu munyika vamunanga gwavana kuzivisa kuti KFU ichapera rini ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyanga hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
tingaroita zvekupinda nepanzvatiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Asi vamwe vakaita sava Barnabas Mwanaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kuCovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chati tichipinde mutauni muzuva rakafanana nerimweri iyo president odada donoregera kupinda mutauni inye kuti nzara zvozvinhu chekutanga chiri kutuma munhu wese ava kuti asvike pakurisa upenyu hwavo nenyaya yenzara. Upenyu muzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days zvinenge zvakatooma zvokuti ndaza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendererawo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanohidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha.
Murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara. Saka pandosvika inini mupurisa asizondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndanachi nemhaka yekuti mapurisa acho izvo zvakatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi. Vanotoziva kuti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisauni makastomawo ndiwo vanhu vamuri kuonesa ri kufamba uma. Tikasvika padotivhuro kuti unototonyera dhora rako rinokusvitsa kubasa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vaHeartLife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina.
Izvozvo zvirikungoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hoche kochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidendi necabinet yavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano, asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti avamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kuCovid-19, asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega. Mune imwewo nyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavirus here vasati vadzokera kumba.
Tinotarisira hurumende zvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambungu here vaiona kuti vana vavari kufira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vari nhano dzavachatora kuti idzo dziendere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa vasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo reTwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovhariwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro vavo kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCOVID-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mtisi.
Nyaya yaChingono izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupu wayo mawitness two tava cross examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLavimore Maduku vati havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa
vachitaurira town clerk kuti asafe lendi iyo iyo vave vari kupamara mhosva vari kuti lendi iyo yaisafana kunge ichisafe vanhu kuti yange yakatopuwa vamwe vanhu kare ndochete zvinyaya yacho haina zvimwe hapataurwi kuti lendi yacho ine vhalu yakadii kana chii saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison but udzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application
padare panga pazere nhengo dze MDC Alliance dzanga dzisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton wende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Semutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica. Izvo zvavakupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vasvika nezvikuru. South Africa chete vashandi vezveutano vanodarika zvuru zvitatu nemazana mashanu. Vakabatwa nechirwere ichi uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere chaCOVID-19. Vaviri ava vanoiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimba mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadzeva mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Murikufunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzire murunyararo dzinhu dzinosungisa izvozvo. Takatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vaJacob Ngaruvume navaHope Chingono hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika aiwa hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Kumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asikagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirishonga hurumende chiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
zvati tidzukisa chidzimwe chete hope yechimono mutori wenhau asi mutori wenhau akaita iye vatingati a political activist yes become a political activist nyaya asungirwa haisi yekutora nhau haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati inee kukurudzira kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigorati nzira nemusvatsetuwani nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanotsura
mautemo
hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50 kana mukangoungana kupfuura 50 matotyora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo hauna kuisirwa kuvhara demonstration wakaisirwa kuvhara chirwere.
Ramazinga, pane mutemo ka uri kuramidza kuungana kwevanhu ukutaurwa nawa mavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHope Chingono naJacob Ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU-PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavaChingono vasiya mapepa akafanira vakabvuta, vaChingono vakasungwa vari kusungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU-PF vatsigira ZANU-PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanksheni, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wokuti kana uchinge uri mutemo wakaongonzwa MDC chete.
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31 whether iri yemasanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31, there will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa parutivi weZANU-PF kana kuti weMDC. Munhu wese ari tokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana kuchiita tovabvumidzwa apa vemusva31 havasi tovatongo vatombokumbira vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati hurumende kati aiwa kumbirai mumwe musi apa yamboniza kuti inguva yechirwere vanhu vanobvinzwa kuratidzira nemajira aada itai majira adyojina asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuona mhinduro. Dayanga yakasvika
yakaonekwa
mapurisa anopindura ukaona pasina mhinduro. Tsamba haina kusvika.
Vamazvinga, sei muri kuti imi vangarivhume navaChingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume naChingono haisi yezvitaurwa namavhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavari kupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petai tinzwe chirongwa.
Aha, ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangarivhume, muchaisa hashtag yaHope yeChingono iri kuti ZANU PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga iyoyo,
teererai
mhirizhonga iyoyo.
Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisunga. Saka kana
zvakadaro chisunga ichese ZANU PF must go.
Ya kuti muchasungwawo kana muchinge maka
izvozvo hakuna mhosva yakadaro.
Ngatedzere mutemo
kana haisi mhosva kuti ZANU PF must go haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena munhu ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kukamembe kweAfrica, vadiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana. Vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Mutorwe na wane mkurumbira huko Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muTirongo. Ukuo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozhi adzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bakuvoa ndebele.